This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 29, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino ziri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanovhura musangano weSadik vachisimbaradza nyaya yekugadzirisa upfumi hwedunhu iri.
Vakadzingwa muZanu PF vatemba muliswa voendesa vaIgnatius Chombo kudare reInternational Criminal Court vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Telecel Zimbabwe inoudzwa kuti haichafaniri kuita basa rembozhanhare muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC rinoti vanhu vazhinji vari mudunhu iri vari kutambura kunyange hazvo nyika idzi dziine zvinhu zvinokosha zvinotengeswa pasi rose. Izvi zvabuda pamusangano wechimbi-chimbi wevatungamiri venyika dzemuSADC uyo waitwa nhasi muHarare. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachivhura zviri pamutemo musangano uyu, sachigaro weSADC uye vari mutungamiriri weZimbabwe vaRobert Mugabe vati zvakakosha kuti patsvagwe nzira dzinosimudzira maindastri emunyika dziri muSADC kuitira kuti ukoshwa huri muSADC hutengeswe kune dzimwe nyika hwave neuremu. VaMugabe vati kutengesa zviwanikwa zviri mudunhu reSADC zvisina kuwedzerwa uremu hwazvo kuri kukonzera kuti nyika dziri muSADC dzirasikirwe nemari yakawanda zvikuru. VaMugabe vatiwo nyika dziri muSADC dziri kutengesa zvinhu zvakawanda zvisina kuwedzerwa uremu kunyika dziri kuAsia nekuEurope, asi idzo nyika dziri muSADC dzichitenga zvinhu zvishoma kubva kuAsia nekuEurope. VaMugabe vakurudzira kuti maindastri avandudzwe kuitira kuti zviwanikwa zvitengeswe zvawedzerwa uremu. Vachitaurawo pamusangano uyu, munyori weSADC Amai Stegomena Lawrence Tex vati kuvandudzwa kwemaindastri ari muSADC kuchasimbaradza upfumi mudunhu reSADC zvichaita kuti mabasa awande. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Economic Society vaLevika Denge vati hurumende dzemuSADC dzinofanira kuita zvinhu zvinoita kuti vekunze vane mari vagokwanisa kusima mari dzavo mudunhu reSADC kuitira kuti maindastri asimukire.
Tinokwanisa kuti maindastri avandudzwe ndiyo kuti isusu nyika dzekuSADC ngatiitei kuti urongwa hwatinenge tinawo anozi mapolicies aya aite kuti tikwanise kuwana anozi maFDI, Foreign Direct Investment. Nokuti ukawana mukoma yezvino, tine madhila akawanda neChina, neRussia, nechi anongonzi vasaina zvakadani, vasaina zvakadani. Asi hapana kana rimwe chete yemadhila edu atikuona kuti zvakamira sei. Chechipiri, iyo nyaya yemitemo yedu yemuno munyika. Pane mutemo uyo unonzi weindigenization uyo, wokupa upfumi kuvanhu vatema. Kwokuti iwewe muzvina business ane mari anobva kune dzimwe nyika, ukaunza mari yako kunoku haukwanisi kuita inonzi majority share, unenge une 49%. Saka mitemo yacho inofanirwa kuvandudzwa kuti ive mitemo inoita kuti munhu ane mari yake aiunze muno munyika azokwanisa kuitora.
VaKadenge vatiwo musangano uyu wanga uchifanira kutarisa nyaya dzeurombo huri munyika dziri muSADC kuburikidza nekugadzirisa zviri kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo.
Agenda yeSADC yanga itifangwa kuti igadziriswe iyo nyaya yekuti inda vanhu vachibva mumakandri zvakaita seda achienda kusouth Africa. Nyaya dzedu dzepolitics ngadzigadzikane. Asi chimwe sandakanganwa chandofunga kuti ndochinhu chihombe chaizvo, inyaya yehurombo yetoti grand deficit kuti chibange gore rineri muno mu Southern Africa mese Zambia bedzi ndiyo yakaona ine chibange asi dzimwe deficit dzine nzara Malawi nedzimwe Mozambique nedzimwe nyika dzese hadzina chibage.
Pachapera musangano weSADC uyu manhero anhasi, vatungamiri veSADC vakatarisirwa kunyorerana chibvumirano chakanangana nekusimudzirwa kwemaindastri. Vatungamiri vedzimwe nyika vari kupinda musangano weSADC kekutanga kubva pavakasarudzwa kunyika dzavo ndevanoti vaEdgar Lungu vekuZambia, vaPhilippe Nyusi vekuMozambique, vaHeg Nigob vekuNamibia pamwe navapakalita Mosisile vekuLesotho. Musangano weSADC Extraordinary Summit uyo wangaone dingindira rekuti Regional Strategy and Roadmap for Industrialization waitwa vatungamiri veSADC ava vakakombwa nemapurisa anorwisana nemvonga mupopoto mushure mekunge vatsigiri veMDCT vakaratidzira nezuro vachiti havasi kufara neutongo hwava Mugabe pamwe nekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Vamwewo vataura neStudio 7 vanoti hurumende yeZimbabwe yakagadzira migwagwa iri kufamba nevatungamiri veSADC ava chete senzira yekuda kuti vatungamiri ava vaone sekunge zvinhu zvese zvakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbova mumiriri wehurungwe West mudare paramende vaTemba Muliswa vanoti vave kuronga kuendesa vanoona nezvemabasa muzanu PF uye vari gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo nenhengo yezanu PF Central Committee vari muzvinabhizimisi yane mukurumbira vaPhilip Chiyangwa kudare reInternational Criminal Court vachivapomera mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. VaMuliswa vakadzingwa muzanu PF vachinzi vaitsigira vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru avo vakadzingwavo mubato iri. VaMuliswa vanoti kuhurungwe West kwaberekera ingwe.
Murungwe West hapana zvevhaiolensi zvandai zvaitika makore esaya, ndo zvamunofanira kunge muchinzwisisa. Kechitu ndipo pavakauya paNyamunga Primary School vakadzinga masabhuku andataura andambotaura. Vadzinga masabhuku yavo. Chiyangwa kubva asimuka kubva arova kapamara. Arova kapamara sabhuku kapamara anovachiyana nemashuma akatiza akazobata Mangisi. Mangisi akamurova vamwe vakomana vanganavo vakapedzisa kurova vakomana. Chero dzvinyu chai anovari PC weSenge Nyamunga akarova. Asi ndinoti naye vakomana vakuru vauya kuzoparidza shoko rakanaka. Pavanoparidza pese pane kuchikidzirwa kwevanhu. Pane kurova kwevanhu. Vatopanana mabasa kuti vachombo ndovanenge vari komanda wekurova vanhu muwadhi 17. Vamakomanda vekurova vanhu. Vachiratidza futi masoja anenge achikampeni anenge achichikidzira vanhu. Zvavakamboita kudhara tikazvipedza. Chiyangwa ane mbiri yekufamba netop 6 yakarova vanhu muchinoyo. Saka nhasi avakuya nembiri iyoyo kuhurungwe West kuti achikidzire vanhu.
Vari kukwidza vakazvimirira kuhurungwe West vaTemba Muliswa vari parunare muHarare. Mashoko avaMuliswa anouya apo Studio 7 yawana vhidhiyo inoratidza vachombo vachitsvaga rutsigiro kuhurungwe West asi vachishandisa mashoko ekuchikisidzira vanhu kuti vasavhotere vaMuliswa. Vachombo vanoti vainge vatodzinga mamwe masabhuku aitsigira vaMuliswa vachitiwo vachapa masabhuku ose vanhu vanenge vachiongorora mafambiro avo kusvika musi wa 10 chikumi pachaitwa sarudzo.
Sabhuku wega wega ari pano mativangani vemuwadhi muno
43
ndichakupai maassistance 43 vanokubatsira ibasa. Vanokuchengetedzai kuti musarove naTemba. Vanoona kumemeka shuwa kuti mafoni enyu haapidzwe meseji dzakaipa naTemba. Mai muri sabhuku ndokupai 3. Maassistance enyu anoita basa kusvika musi watavhota. kana voti ya pera ma assistants enyu havachisiri ma assistants vodzokera kubasa ravo rimwe vakaramba vari kurazo kunetsa vakudo kutoka endo zya kuti vamwe vanziendai munotora information kuti vari kuronga kudii ah musanetse gei muudze izvozvo hazvina hazvo mosi mambo nyamhunga vanhu vamati vabve vabva kubvira nhasi musi wesvondo mangwana zvaakwamuri kutsvaga sabhuku amunoda motsvaga sadunhu amunoda anokubatsirai kuona kuti vanhu ava vazi kurasika here
ayo mashoko avachombo vachitsvaga rutsigiro kuhurungu West pavhidhiyo ine Studio 7. Onai vhidhiyo iyi papeji yedu yeshona paFacebook. Hatina kukwanisa kubata vachombo kuti titaure navo nezvevhidhiyo iyi sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi vachiyangwa varamba kuti vari kuita zvemhirizhonga vakati vamuliswa vave kupota vachirasika pfungwa.
If a person makes allegation kunhu kwaanga asiri, iwewe wopuwa news nemunhu anga asiri kwaari kukudza kuti kwaitwa zvakati, handiti ndizvoka here? You can't then want me to comment nemakuwa. Zvapabhirisha zvaataura tisina kukomenta, zvinonoshaya basa bhozi manyepo, you understand?
Ya, ndozvandataura kuti but stiruka imimi
kandi also then spend my time ka nditeera munhu anotaura zvemakuwa. This is why most of the people shun away from talking to people who cry on makuwa and hearsay and the propaganda type things, you know what I mean? Mlisiwa can also talk to the president if I see, yeah, I've got Jambo here. You know, arova munhu, munhu ari mbama kakagara. I mean, that guy is mental. He's mental. Akaotenda kukushanyenu.
Muzvina bhizimisi vaPhilip Chiyangwa vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America.
Mashoko atiri kutambira anoti kambani yenharembozha yeTelecel Zimbabwe yaudzwa nePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe zviri pamutemo kuti haichabvumidzwi kuramba ichiita basa. Mumashoko ayo kuvanhu vanoshandisa Telecel, kambani iyi inoti izvi zvaitwa nenzira isina kumira zvakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vekambani iyi. Sandra Nyara weStudio 7 ataura nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaNelson Chamisa kuti tinzwe kuti nyaya yeTelecel iyi iri kufamba sei.
Izvi zvinoreva kuti Telecel inenge yabviswa zviri pamutemo kuti haichakwanisi kuita basa rayo ichitepfenyura nharembozha mashoko achifamba kubva kune vemuno munyika kune dzimwe nyika kana vana vanenge vari muno munyika vari pama platforms kana kuti pazvikamu zveTelecel. Asi zvinoreva zvine zvekuti veTelecel vanogona kunge vachifanira kuti vagadzirise kuwirirana kwavakaita kana kuti urongwa hwanga huripo inonzi license agreement nereportrad, nekuti ndivo muzvinapembe, ndivo referee vanoona kuti ari kutamba zvakanaka ndeupi. Saka kana ukapinda muground usina kupfeka shooters kana kuti usina kupfeka zvikabudura zvekuti utambe nazvo, wangouya uri mushwi unogona kumbochimbobuda panze. Saka nawanza uchimbobuda panze kuratidza kuti nhabvu haigoni kutambwa munhandare mune musina vatambi vakakwana. Ndo zvazvinongoreva. Saka ndinovatsondopatiri chavangaita kuenda kuPortrans kana kuti kuzama kugadzirisa muvakuru vehurumende kana kuti kudare reparamende kuti vazame kupa yandingati appeal kana kuti kukwidza nyaya yavo kumatanho epamusoro kuti vazame kunzwika nyaya yegadziriso.
Vakamboyo here kudare reparamende veTelecel vachitaura nyaya yavo kuti yakamira sezvo vangu vari kunetsana nehurumende kwekunguva pamusoro pelicense iri?
Tanga tichitofanira kunge tichivataura nawo tanga takaronga urongwa ihwo pavhiki dzapera idzi sedare reparamende kana kuti boka reportfolio committee taifanira kuvaona. Asi paramende yakazosumuka yakuadjona kureva kuti hazvina kuzokwanisa kuti ite basa iroro. Asi zvisinei, tinoda kuti basa iroro riitwe nechimbi chimbi. Ndo nyaya yatinoda kuti patingovhura paramende kana zvichiitwa tinzwisise nyaya yacho kuti iri kufamba sei, nekuti nhenenguro haina kunge yaitwa nemakurukota edare reparamende zviri pamutemo nekuti paramende yakanga iri pazororo rechinguva chidiki.
Sachigaro wekomite yeparamende inona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Vatereri munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vanoona nezvisarudzo muTogo vanoti mutungamiri wenyika iyi vafaure Genasive ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa nemugovera. Sachigaro wekomisheni inoona nezvisarudzo vatafa Tabiu vati vaGenasive vakawana mavhoti anosvika miriyoni imwe chete nemazana maviri ezviuru kana kuti zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana, ukuwo vaJean Oye Fabre vakawana zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana.
Hurumende yemuNiger inoti mauto makumi mana nematanhatu uyewo vanhuwo zvavo makumi maviri nevasere vakafa mukupera kwesvondo apo mauto airwisana nechikwata cheBoko Haram mativi ose achida kutora chitsuwa chiri muLake Chad. Vakuru vakuru vakaburitsa mashoko nezuro vanoti nhengo dzeBoko Haram zana nemakumi mashanu nevatanhatu dzakafa mukurwisana uko kwakatanga mushure mekunge Boko Haram yarwisa chitsuwa cheKaramanga nemugovera. Mauto emuNiger anoti atora zvakare chitsuva ichi.
Indonesia yatenda nhasi kuti yakauraya vanhu vasere vakawanikwa vaine mhosva yekutengesa zvinodhaka vakatongerwa rufu. Vanhu ava vanosanganisira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinomwe. Vana ndevekuNigeria, vaviri vekuAustralia, mumwe chete wekuBrazil, pamwe nechimwe chizvarwa chemuIndonesia chimwe chete. Izvi zviri kushorwa nenyika dzakawanda. Vanhu ava vakaurayiwa pachishandiswa mauto efiring squad sekutaura kwemuchuchisi wenyika iyi vaMuhammadi Pasteyo, avo vari kutsigira danho iri senzira yekuchengetedza nyika yavo kudambudziko rezvinodhaka.
Kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa kunonzi kwasiya vana veZimbabwe vari munyika iyi vabatiraura mumaoko. Izvi zvinonzi zvakazosimbiswawo zvakare nemashoko anonzi akataurwa nemutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma kutanga kwesvondo rino ekuti nyika dzakapoteredza South Africa dzine chekuitawo nemhirizhonga yekurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika izvi. Vachitaura kumhuri yenyika yavo pazuva rekucherechedza rusununguko rwenyika yavo, vaZuma vakati sei zvizvarwa zvenyika idzi zviri muSouth Africa zvisingagare munyika mazvo.
VaZuma vakatiwo nyika idzi dzinofanirawo kugadzirisa zvinhu kuitira kuti zvizvarwa zvadzo zvisatizire zvichimhanyira kuSouth Africa. Vakatiwo vamwe vevari munyika yavo vavi kuita zveumbavha nezvimwe zvakaipa, vamwe vachishandisa mazita asiri avo. Vachitaura muHarare nevatori venhau nhasi, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vatiwo vanonzwa kuti vamwe vana veZimbabwe vari muSouth Africa uye vanongonzi vari kukiyakiya vachiita mabasa eumbavha neubhinya. Vati vazhinji vevanhu ava vari kushanda mumapurazi mabasa asina nematuro ose. Vamwewo vanhu ndivo vanoti vanhu ava vari kupedzera vanhu venyika iyi zviwanikwa zvavo uye kuwedzera mari inodiwa pakuwanisa vanhu zvikwanisiro.
Asi mibvunzo inozosara iripo ndeyekuti zvose izvi zvingaita here kuti vanhu vaurayane. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira uye vari paTswane University vaRiki Mukonza, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vaMoris Ngwenya. Tatanga nekubvunza vaMukonza pfungwa dzavo pamusoro pemashoko avaZuma aya.
VaZuma nyaya vakabudisa indotendera nawo. Ndinotendera nawo nekuti mauyiro angachiita vanhu muSouth Africa tingangoti kubva 2000 anga akanyanyisa chaizvo kuti South Africa iyo pachayo yanga iri kutadza kuriritira vanhu ivava pamwe chete nevanhu vayo. Saka yanga yatoone dambudziko rakakura chaizvo, ende vanhu avanga vachiuya dzimwe nguva zvisiri pamutemo, zvinova zvakapa South Africa dambudziko huru. Now vazuma zvavakangoita pakutaura zvavakataura ndezvekuti ngatimbotarisai kwatangira dambudziko, kuti dambudziko iri razosvika kuti vanhu varwisane rambotangira kupi. Ndobva vapawo maonero avo ekuti dambudziko riri kutanga pakuti pane nyika dzisiri kufambisa zvinhu zvadzo zvakanaka, dzingava nyaya dzematongerwo enyika, dzingava nyaya dzezveupfumi. Saka vakati ngatimboongorora ipapo, handioni chakaipa pane matauriro aita vazuma.
Regai tipe mukana vangwenya vangwenya, nyaya iri mudariro iyi.
Kutaura kwaita vamukonza zvakashata kuti tinge tichirwisana uye tichiona vanhu vatema sesu vachiurayiwa. Asi tikatarisa nyaya yekuSouth Africa, haisi nyaya diki diki, nyaya inoda unyanzvi pakuongorora. Toona magariro evanhu, mafungiro avo, uyezve tobatabata zvakawanda. Tozoongorora kuti hakuna nyika isina muchizvarwa chekune imwe nyika kana kuti foreina vasi rose. Kunana Australia variko, kunana UK variko, kunana USA variko, vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Asi tikatarisa zvanga zvichiitika muSouth Africa, vanhu vanga vachinoshungurudzwa nekurayiwa vanhu vatema bedzi, haisi nyaya yekuti foreign, haisi nyaya yekuti chii. Saka ndo pane mibvunzo yakawanda kuti ko zvadii, zviri kufamba sei, sei pari kungoshungurudzwa vanhu vatema chete kana kurayiwa kwevanhu vatema bedzi. Tikatarisawo zvekare imwe nyaya iripo ndeyekuti nii ndinoona sekunge dambudziko hombe riri paSouth Africa nderekuti bumbiro ravo remutemo kana kuti constitution yavo ndiyo inokurudzira kumwe kusununguka kwakanyanyisisa, tingati riri too liberal. Ndozvinotsakisa kuti munhu anzwe sokunge kusununguka kwake kana kuti kodzero yake kushungurudza mumwe munhu kana kuuraya mumwe munhu ndo zvimwe zvinhu zvandionoona. Tozotarisa zvekare kuti kana ivo vachikurudzira kuti vanhu ngavadzokere kunyika dzavo, ko vanodiwo kukurudzira vacho vari kuvagadzirira vanova maprofessionals, vana chiremba vedu, mascientists edu emuno muZimbabwe, anova ari kugadzira nekusimudzira upfumi hwemuSouth Africa, sei vasiri kukurudzira vanhu ivavo kuti vadzokere kunyika dzavo?
Vamukonza,
hapana chakaipa nebumbiro remutemo reSouth Africa. Ibumbiro rakanaka, in fact taifana kutoyemura, nekuti ibumbiro rinopa vanhu marights avo, ibumbiro rinoprotekta mumwe nemumwe. Asi zvaitika muSouth Africa chazokonzera kuti paone kusagadzikana pakati pezvizvarwa zvemuSouth Africa nevauyi, inyaya yekuti maforeiners aya awanda vakandemiri, ngatitaurira nechokwadi, ende vawanda vacho vawanda vasina mapepa.
Vangwenya, ndopeta chirongwa ndichikubvunzai kuti tingatarisira here kuti hurumende yeZANU PF ingagadzirisa zvinhu kuti vana veZimbabwe vange vachigutsikana kuti aiwa pane kuenda kuSouth Africa, regai ndigare munyika mangu.
Chinhu chanyanya kundifadza ndechekuti taona matsanho atorwa naPresident Mugabe. Pfungwa dzimwe dzirimo muZim Asset, munyaya dzimu Asset ndo dzavari kukurudzira kuti dzinge dzichitorwa neSADC value addition beneficiation, kuti zvinhu ngazvivandudzwe, zvowanikwa zvedu ngazvivandudzwe kwete kutengeswa zvakadaro. Saka zvichokwadi hachisi chinhu chiri nyore, ndosaka ndambotaura paya kuti kugadzirisa upfumi hwenyika hachisi chinhu chiri nyore, nenyaya yekuti pane zvimwe zviri kunze kwedu kana kuti maforces hatisingakwanisi kuita isusu, hatisingakwanisi kukontrola isusu anozopindirawo panyaya dzeupfumi. Asi chakakosha ndechekuti matano autorwa nehurumende aripo, uyezve atmosfera kana kuti mamiriro anoita kuti upfumi huendere mberi huripo, ndo zviri kurudzirwa nehurumende yeZANU PF naPresident Mugabe.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vaMorris Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira variki mukonza vari parunare kuPretoria kuSouth Africa.
Mitambo yeHarare Festival of the Arts kana kuti Haifa yapinda muzuva repiri muHarare nhasi, vamwe vaimbi navananyanduri vachidzidziswa kushandiswa kwedande mutande reinternet mukushambadza mabasa avo. Mumwe weavo vange vari pane mimwe yemisangano yanhasi uye vari mukuru wekambani yeTV Nyangu vaMunyadodo, vanoti vadzidza zvakawanda pamisangano iyi kubva kune vamwe vaimbi navananyanduri vepasi rose. Vadodo vanoti vawanawo mukana wekudzidza tsika nemagariro evamwe vekune dzimwe nyika dzakaita seJapan neKorea. Vamwe vashanyi vawanawo mukana wekudzidza tsika nemagariro eZimbabwe. Mitambo iyi inopera nemusi wesvondo. Marvelous Mutanganya uyo weStudio 7 ataura navadodo pamusoro pezvirongwa zvanhasi.
Zuva rechipiri regwaifai ranga richinakidzozvo chose, atanga tiri kuconference yange yachinzi Impact Music Conference, yatine vaimbi vabva kune dzimwe nyika, Ghana nevaimbi vemuZimbabwe vari kudiaspora, ana Chashe nevamwe vemuno muZimbabwe. Tichikurukura nyaya dzekuti tingashandise sei internet netechnology iriko mazuva ano kuti tikwanise kuburitsa mhandi yedu nezvatiri kuita muno muZimbabwe kuti zvinge zvichionekwa kunze kwenyika.
Kune vamwewo vakateerera vangade kuwanikwawo vachishandisa zvamadzidza nhasi ikoko kuHaifa mumabhizimisi avo, kunyange asiri zvavo ekuimba nezvimwewo. Unotanga sei kuti ushandise iro dandemutande reintaneti ramataura mukuedza kutengesa zvaunoita, zvingave zviri zvekuimba kana zvimwewo?
Handingati chekutanga chavangaita ndechekutsvaga vamwe vari kuita zvakafanana nezvavari kuita mune dzimwe nyika, mune dzimwe nharaunda, vatarisise kuti zvii zviri kuitwa mune dzimwe nyika, votora mazano kubva kune ivavo votangawo zvavo munyika yavo muZimbabwe. Chekutanga ndechekuti unofanira kuona kuti zviri kuitwa nevamwe kune dzimwe nyika zvinoenderana here nezvandiri kuita. Vapedza kudaro vosaina up, vogadzira maakaunti avo panharaunda dzepadandemutande iroro, votanga. Chikuru kutanga kutanga kuita basa iroro, kavakaira vatanga vanozokwanisa kuwana nzira dzakawanda dzekubatana nadzo nevanhu vakawanda pasi rose.
Zvii zvimwe zvamuri kuona ikoko kuHaifa? Taona padandemutande reintaneti paFacebook manga muri kunwa svutugadzike nevamwe vekuJapan, imbotitsanangurirai kuti zvaa zviri kufamba sei ipapo.
Kwakuine vanhu vakasiyana siyana vabva kuJapan, vabva kuKorea, vabva kuEngland, vanga varipo vanga vachiratidza tsika nemagariro avanoita kune dzimwe nyika. Vemunomo vanga vachipanana mazana nevekune dzimwe nyika, vachiona kuti tsika dzekune dzimwe nyika dzakafanana papi, dzinoenderana papi, ndezvipi zvatingakwanisi kudzidza kwavari, ndezvipi zvatingakwanisi kuita muno muZimbabwe zvinokwanisa kusimudzirawo matsika nemagariro edu. Zvese zvazvichiitika nhasi kuHaifa zvazvichisimbaradza ukama huri pakati peZimbabwe nedzimwe nyika, kuti vari kune dzimwe nyika vauye vaone kuti semaZimbabwe tine tsika nemagariro akanaka, tine ziyo nemitambo nezvigadzira zvatinoita.
Mukuru wekambani yeTV Yangu vaMunyadodo vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mutanganya uyo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weSADC uri kuitirwa muHarare.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-031 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyoro wekutanga anoti, tinokutendai nekutipa nhau dzechokwadi, ndikwazirewo mudzimai wangu Esther Mutobvi nevana vangu Alice and Wishes Muswere. Mozerikwazisirazve mhuri yose yekwamununi kwagutu kwamunyikwa. Ndatenda ndine munyaradzi Muswere kuchiredzi.
Silence Muningi anyora paFacebook achiti, ko nai iyo sadhaki yacho haikwanise here kuita chisungo chekuti zvakati nezvakati ndizvo zvinofanira kuitwa musarudzo dzedu? Kana paine anenge asingakwanise, zvinoreva kuti haasisiri memba yavo. Misangano iyi haibatsiri veruzhinji. Ndiri kutaura pamusoro pemusangano uri muHarare.
Aiva vateereri, tinotenda zvikuru netsamba mbozha dzamanyora. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanovhura musangano weSADC vachisimbaradza nyaya yekugadzirisa upfumi hwedunhu iri.
Vakadzingwa muZanu PF vatemba muliswa voendesa vaIgnatius Chombo kudare reInternational Criminal Court vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Telecel Zimbabwe inoudzwa kuti haichafaniri kuita basa renhare mbozha muZimbabwe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga naChris Kande munhau dzechirungu.